Studio 7 yakashayira bhodha rechirundu uko yakaona vanhu vanotengesa mari pamukoto vaine mari yemabhondi note pamwe neyekuamerica iyo yavakunetsa kuwana kumabhangi. Vari kutengesa mari iyi pamukoto vanoti vanokwanisa kupa munhu chero mari yaanoda sezvo vainayo yakawanda. Vanotengesa ava vanoti ivo ndivo vane yese sezvo vakawanda vari kubva kunzvimbo dzakawanda vaine mabhondi note vachida mari yekuamerica yekunohodha zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika. Vanotengesa mari ava vanoti vanhu vakawanda vanotenga mari vanenge vachida kunobhadhara motokari dzavanenge vachitenga kujapani kumabhangi ekuzambia. Nekuda kwekunetsa kwemari yekuamerica munyika vatengi vedzimotokari kunze kwenyika vari kubhadhara mari kumabhangi ekuzambia. Vakawanda vakatovhura mabhuku kumabhangi ekuzambia kuti zvivaitire nyore kubhadhara motokari uye vanobhadharirawo vamwe ivo vachipihwa kamari pamusoro. Mumwe wevanotengesa mari pachirundu vaLaxon Ngane vanoti vanhu vakawanda vari kuuya nemabhondi noti vachida mari yekuamerica kana yekuzambia.
Isisi tinongorisiva chete mari yacho iyeyo inobva nemazimbabwe vachiunza kuna kuboda. Isisi tinochinja mari togara tichinja chete kana vatiunzira any amount totora then we give them back. They want quarters or dollars to use in Zambia.
Vamwe vanoti mari yakawanda yavainayo vanopiwa nevavanoshandira ivo vozopiwa mari yemuripo zvichienderana kuti vanenge vachinja mari yakawanda zvakadii.
Ya vamwe vanosiyiwa even extreme side even Zambian side vamwe varipo vanosiyiwa vanenge vachingowedzere pamusoro kuti vatore madora akabatana kana une 100 bond vako 110 115 just like that.
Mumwe anotengesa mari pamukoto pachirundu kudivi rezimbabwe vadarington chanesa vanoti tiri kuita kuti mari yemabhondi noti iwande kudivi rezambia ndechekuti inenge ichitevera mari yekuamerica iyo yakawanda kuzambia.
Chikonzero chandiri kuwana kuti mabhondi awashayika muno zimbabwe ndechekuti US dollar is not available here in Zimbabwe. Ukatsvaga mari yese yaunoda kuzambia side neiwana kubva pa$10 kusvika pa$100. Saka macross border munozobva asikuwana kana mari yavari kuwana muzimbabwe. Saka vanongoenda cross zambian side vonowana mari yese yavari kuda kuti azvinotenga zvinhu zvavari kuda kuzambian side kuzambia nemaus dollar.
Vatanesa vanoti hurumende ingadai yakateerera zvaitaura veruzhinji kuti kuunza mari yemabhondi nota hazvigadzirise dambudziko rezvoupfumi munyika.
Sevachimboonawo njere dzinotaurwa nevamwe vanhu munozimbabwe vati vaitoteerera chaizvo chaizvo ende nyika itochienda mberi vaona zvokuita maus dollar adzoke munomusisi muno muzimbabwe. Mabhondi avo haasipedza izvozvi bhondi raina rina retewa zvisingaite neus dollar saka inotori mahwanda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachisana nelabour and economic development institute of zimbabwe vanyasha muchitwa vanoti izvi hazvishamise sezvo vanhu vakawanda vachienda kune mari yekuamerica kunochinja mabhondi note avanenge vawana. Vamuchitwa vanoti vanhu vari kuchinja mabhondi note nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuchengetedza ukoshi hwemari yavo pamwe nekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Zvinonziwo mari yemabhondi note yakawandawo kubhodha rebait bridge pamuganhu wezimbabwe nesouth africa, kuplumtree pamuganhu wezimbabwe nebotswana pamwe nekunyamapanda pamuganhu wezimbabwe nemozambique. Asi mari iyi iri kunetsa kuwana mumaguta mazhinji izvo zviri kupa kuti vanhu varare vari pamitsetso yemabhangi vachida kutora mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 pachirundu, ndini Aka Chigoriwa.